Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinotakana zvakare manero anasi uri musi wemuguro umiguro 4 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Manyu applicants varoda kuapply vari kuda table. Vana apply ku housing department. Vaapply ku housing department. Housing department ndiye inopa matable. Ndino mashandire atiri kuita at the moment.
Bato rezanu PF Manicaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika.
Achitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingota pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvokupfuga anga aiitwa kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya vazhinji zvaitika kuma3 vanhu vakadzira kuma4-5 asi mapurisa zvotanga kusvika kuma11.
Donje rakawanda rotsva nemoto kuChipinge. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanowandudza utungamiri wemakomiti eNational Standing Committee pamwe neNational Executive webato ravo danho rinonzi nevamwe kusimbisa bato rinopikisa iri pamberi kwesarudzo dza2023. Ghana yodaidza vatambi vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors World Cup 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 4,627. Vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 131,129. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vashanu vana vechikoro. Vanhu mamirioni matatu nezviuru zana negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,011,885 vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vabaiwa nhomba yepiri vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,312,337. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCovid-19. Bato rezanupf mudunhu ramanicaland riri kupomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yemutare kuti igovere vechidiki vebato iri misika yekutengesera kunyangwe dzimwe nhengo dzacho dzanga dzisina kunyoresa zviri pamutemo sezvinotarisirwa. Izvi zvinonzi zvakaitwa kubudikidza netsamba yakanyorwa negurukota rinoona nezvedunhu remanicaland amai nokutula Matsikenyere kukanzuro yemutare. Loida Mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Tsamba iyi iyo yakanyorwa musi wa14 Chikunguru inoti kanzuro yeguta remutare inosungirwa kupa vechidiki vebato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere maketi. Mayor Gutare Mutare va Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupa misika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita.
Tsamba yakabva kwa minister takaiona ende tikai consider ose council iruramiro yeboka roga roga pavanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzokumbira rubatsiro kuma services kubva ku council ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikaiconsiderawo dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa palisti iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregister on our waiting list saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo yatinenge takaisa isusu yema allocating policies edu
vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
allocator munhu anenge ari pa waiting list redu uye hatitangiri kuneve kumusoro tinotangirawo nemavakatanga kuregister tichienda vakavachiregister nezvimwe zvakadaro
amaya matsikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunyengo dzebato ravo
taona maflea market avo tikaona kuti kunosara mamwe kunze pane aya ari kusara pama additional dzamaita tipa ivo maiti tendere mushangano wedu kana kuti wemushangano weNDC maiti eZimbabwe chivapa ivo ikati ndovanguva mabasa kwese kwese ndokubva tagara mushangano wacho takati meya nejuga neni nemaofficers angu kumuno ndokubva tabvumirana kuti vachazovaka saka ivo vanga vasati vavapa but mayuti pate zvavo akaona vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti ko vari zvikisi dzemiziya dzaapapi ini ndokubva ndati regai chidini tiendese iri tsamba kukanzero just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana but kuita arm twist tingangovaita arm twist sei
asi mutauriri weMDC Alliance inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu remanicaland vadavid panganai vanoti unjire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose emunyika
tinotarisira kuti malocal authorities ndo vane simba ndo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregularize mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yekuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa nemacitizens ese mutawendi kuti dzishandiswe vari voga
mukuru wesangano revatengesi vemutare informal traders association mita vaitai kariparire vanoti hapafanirwe kuitwa zvetsvete vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa
mumwe munhu wese akagara pachidzeri is going to get his table or her table back onga paari paari manyu applicants varoda kuapply vari kuda table vanoapply kuhousing department vaapply kuhousing department housing department ndiye inopa matable ndo mashandiro atiri kuita at the moment
makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzeri open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unononoke kuvhurwa musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624 ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekurambidza kushandiswa kwezvidhinha zvepachuru kuvakadzimba asi kanzuro inoti vari kugadzira zvidhinha izvi vari kusiya makomba nekutema miti yakawanda nunurai jena anotipa nyaya inotevera
kanzuro yechinoi yakazivisa svondo rapera kuti kushandiswa kwezvitinha izvi kunofanirwa kupera musi wa31 zvita gore rino ichiti zvivakwa zvose zvichasvika musi uyu zvisati zvapera zvichaputswa mumwe mugari wemuchinoi uye vakambo vekanzura vawiri nyambe vanoti danho rekanzuro iri rinosiya vanhu vakawanda vasina mabasa uye zvinoratidza sekuti kanzuro iri kushanda nekambani yezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta iri
Zimbabwe become a Chinese colony because what ndokuti vari kuti kana vanhu varambidzwa kuita zvinezvi munotenga zvitinha kupi kumachina ndo the only people vanenge vachitinzi vanhu vari kukanya zvitinha zvifanga kuita sechivaka munomutaura which is wrong
mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji weruvimbo vatsaimo kanyoka vanoti nguva yavapiwa kuti vapedze kuvaka vachishandisa zvitinha izvi shoma sezvo vasina mari yakawanda yekutenga zvitinha zvacho. Danho rekanzuru iri ratoropodzwawo nevamwe vanorarama nekukanya zvitinha muchinhoi, amai Monica Mapfunde Matsva.
Ndingatoti kubva mararamiro angu nepropati yangu yandinayo nekuendesa kwangu vana kuchikoro vezvese mari yangu ndeyekuti pamwe pacho ndinogona kutoitira nambura yakunayo dachochozvo kuti ndiendaa kuita kukamusamusira kaiva panongonzi mvura yapirofuti kunayo pirofuti muzvidhinha muno, saka ndozvokungondiraramisa.
Amai Mapfunde Matsva vanokurudzira kanzuru kuti ivape nzvimbo yekukanyira zvitinha vachibhadhara mutero. Asi meya weguta vagare kaidendera vanoti vakatora danho iri mushure mekubhadhariswa mari yakawanda nebazi rinoona nekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Authority EMA.
Mari dziri kuchajwa neema kumakomba ari kuchera vanhu kusango kwavari kukanya vanhu havasi kuzviona zviri kuchairwa mumakana vanhu vachisiya makomba. Kana vanhu vasiya makomba ipoko ema pairi kuuya haisi kuenda kunoita face maizi iri kuuya kuzoita face kanzuru ichizobhadhariswa mafaizi neema.
Vadendera varambawo nyaya yekuti vave kushanda nezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta ravo.
Kune rimwe divi vanhu vari kuona kunge kanzuru yaakushanda nemachina, but my own side it is an opportunity to the people of Chinoi kuti kune vanokwanisa kukanya even maconcrete bricks vanokanya vachitengesera vanhu vachada kuvaka. Kune vanodawo kuitawo sezvisitawo machina izvozvo kukanyawo zvitinha zvine mhando yepamusoro zvinodiwa vanototangawo kutoita zvati opportunity vachitowanawo mabasa vachigadzirira vamwe vanhu mabasa vachitotangawo maprojects akadaro zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda muyunhu remashonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti danho ratorwa nekanzuro yechinhoi rakanaka zvikuru kana zvichitariswa kuparadzwa kwenharaunda. VaNariswa vanoti pamusoro pemakomba ari kusiyiwa nevari kukanya zvitinha ari kuzokonzera kufa nekukuvara kwevana vanenge vawiramo, vanhu ava vari kutema miti yakawanda inodiwa pakupisa zvitinha izvi.
Danho rakatorwa nekanzuro yechinhoi rekurambidza rekumisa kushandiswa kwezvitinha zvinokanywa atingati muchirungu mafambrics idanho rakanaka zvikuru. Tanoonawo zvakare kuti nyange miti chaiyo nzvimbo ikoko akuchina.
Zvidhinha zvinogadzirwa nevanhuwo zvavo zvinotengwa nemadhora $35 pachiuru chimwe chete zvichienzaniswa nezvinogadzirwa nezvizvarwa zvekuchina zvinoita masenzi $50 emari yekuamerica chimwe chete, zvichireva kuti $500 ekuamerica kana kuti US$500 pachiuru chimwe chete pozoita mari yekutakurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Donje rakawanda zvikuru rinonzi ratsva pamatura eparogeti kuchecheche kuchipinge mushure mekupiswa nemoto usati wazivikanwa kuti watanga sei. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana vakuru vekambani iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano revechidiki vemunharaunda iyi vePlatform for Youth Development vaClarice Maduku.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwana nenhasi musi weMonday 4 October panga pachitsva Donje kambani yeParoget idepot rinochengeta Donje varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamachikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchitengesa kuti vanorima Donje Stereg ndoko vanenge vachitengesa Donje ravo pavanenge vachitengesa ndo Donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji ranga riripo havarina kukwanisa kuita ari sefa. Pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengeredza mabhero aya acho akawanda Stereg.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Pachiitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvekupumhangairikwa kuti
kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma 3 kavanhu vakazira kuma 4 5 asi mapurisa zvatanga kusvika kuma 11
pataurwa here kuti moto uyu watanga sei
pari zvino hapana taakuziva kuti chii chii kuitika nekuti moto watanga usiku vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira pavo kuma 4-4 asi moto wanga watofamba zvirikonzi kana rachitsva hariche zvinoita miti rinotanetsakati zvingangotero pane pfungwa mbiri dziripo wekutanga ndeyekutiwo pamwe yatingati human error pane angangoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo chikuchani chefodya chongodonhedza asi asina chitarisiro asi munzira isu sevanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvichemo zvine vagari vari munharaunda iyi avau parogeti vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzakusupa toka zvakanaka netonje iri itonje riri papurogiramu yapurezidendi yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatengeka kunze kwekoti kwavasi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwedzi mwedzi yongo vanopihwa mafuta kana kupihwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa pane maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachisati vapihwe mari vozozvishandisira vega
pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi
pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeparogeti vachitoda mari dzedu kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina
mukuru wesangano revechidiki replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge namavelas musanganya uye westudio 7 mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa svondo rapera nechishanu vakavandudza utungamiri hwemakomiti epamusoro mubato ravo enational standing pamwe nenational executive dando rinonzi nevamwe ratanangana nekusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023 asi vamwe vachiti vari kuzvitenderedza nevanhu vavo vamwe vanonzi vakapinzwa munational standing committee vanosanganisira valast maenga hama avakadomwa semunyori anoona nezvegwara remusangano kana kuti policy and research vachitevedzerwa naamai Jasmine Tofa vamaenga hama vakaita makore akawanda vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vapetros mutedza asi vakazochenurwa nematare edzimhosva vadaniel molokele vakadomwa kuve mutevedzeri wemubati wehomwe kuchitiwo vaostalos siziva vachidomwa kuve mumwe vatevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko chigaro chaive navaclifford trachiwayo vatrachiwayo vakapiwa bazi idzva rinoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti diaspora affairs and operations vamwe vakapinda munational executive committee yemdc alliance vanosanganisira vapromise mukwananzi vajuelin sivanda vajames gumbi navacaston mateu mutauriri vavachamisa dr mkululeko sivanda vati vanga vasati vave kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo urongwa uhwu huchiri pakati huchienderera mberi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari joyce ngwenya
kuchinja nhengo dzebato kana dzesangano chinhu chakangonaka nekuti unenge uchiunza pfungwa itsva zvatinoona ndezvekuti mdc sebato rematongero ezvenyika riri kutsikidzirwa nekusandidzirwa nezanupf saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateverera nevanovatsigira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nokugadziridza zviri mubato mavo saka ndofunga chinhu chakanaka kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwegura vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko asi zvichingoratidzawo kuti vachamisa vakuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva zvinoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzisiri kubudaro
pane vamwewo vari kuti danho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa nderekuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo munoti
icho ichokwadi kuti kana bato remdc alliance richigadziridza richiisa dzimwe nhengo zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo nokuti kana vakatarisa sarudzo ya 2023 hausina kutarisa sarudzo ya 2023 una maplayers masharo kana team ichienda ku World Cup Dubai 22 national team kaindi une maplayers anenge matsva vachisanganisa experience ne usefulness saka handifungi kuti chinhu chakashata
takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsva kana kuti bazi idzva re diaspora affairs zvii zvamungataura pamusoro pechigaro ichi
zvakanakawo nokuti zviri kungofungidzawo vatsigiri veMDC vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira
vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare nestudio 7 zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika yeBurkina Faso yatarisana nedambudziko rekusagadzikana rakonzerwa nehondo, umwe murume ane unyanzvi munyaya dzemakombiyuta kana kuti web developer vaBen Nombre vari kushanda zvakasimba padandemutande reFacebook kuti vaburitsewo rimwe divi renyika iyi rakanaka kuti vakwezve vashanyi vekunze vakakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Kusagadzikana kwemunyika iyi kwapa kuti hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzikurudzire zvizvarwa zvadzo kuti zvisashanyira nyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri zvizvarwa zveAmerica vaDeft Julius navaAdam Patapotian ndivo vahwina mubayiro wakakosha zvikuru weNobel Medicine Prize. Vaviri ava vanonzi vakanyatsojekesa kuti zvinofamba sei mumuviri wemunhu kuti anzwe kubiswa kana kutonhorwa. Iyi nyaya yanga yatemesa nyanzvi munyaya dzezveutano musoro kwemakore akawanda. Makwikwi aya ari kuenderera mberi kusvika nemuvhuro. Nemuvhuro ndopachadomwa vakakunda munyaya dzechemistry uye kunyorwa kwemabhuku nezvimwe. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association unova mubatanidzwa wevarapi vechivanhu, maprofita, vafundisi nanambuya nyamukuta vanodarika mazana matatu riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisadeure ropa nekupa vanhu mishonga yekuromba. Kuoma kwaita upenyu nekuda kwechirwere checovid-19 kunonzi kwaive kupa vamwe vanhu kuti vauraye vana vadiki kunyanya nekuda kuromba. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri Bishop Cuthbert Nyaruvende vanoti nhengo dzese dzezinipa dzinofanira kuita basa rokurerutsa matambudziko nemarwadzo anosangana nevarapi vavo, kwete kuzovabatisa mishonga yezvikwambo izvo zvinozoparadza mhuri dzavo.
Kune nyaya dzisingafanirwe kuti dziwanikwe kumunhu anonzi murapi, kuti kana uchida kupfuma iwewe toda musoro womunhu kana mabody parts imhosva pamutemo wemuZimbabwe. Uyezve hakuna dare rinoda ropa kana rinoshandisa ropa rinoshandisa kuchekeresa munhu. Nauya ndiri kutaura yakabva nekwamanikaleni, kwainzi kune vanhu vaibatwa vamwe vachiurayiwa, asi zvichizonzi kune n'anga dzadziri involved panyaya idzo. Saka kwamuri imimi takatoendako tikanoita meeting kunyanga nenhau iyoyo. Saka ndiroti kwamuri imimi varapi, musafe makainvolvwa panyaya yekuchekereswa kwevanhu. Hakuna chinonzi chikwambo chinopfumisa chinoda ropa zvichiitwa nemimaprofita kana nemin'anga. Budai mazviri mubude munyaya idzodzo, hatidi kuzvinzwa.
Mutevedzeri waBishop Nyaruvende amai Sarudzai Jaravaza vatsinhira vachiti mabasa ari kubatwa nedzimwe n'anga haakurudzirwe.
Kana paina anga ine pfungwa yekuti nhasi ndoda kunocheka nhengo yemuiri kuti ndigone kupfuma, ngaazviregese. Kana paine mumwe anga chifungwa kuti ndikatora musoro wouropi hwemwana mutete ndokuti bhizinesi rangu rifambe, ngatizviregesei. Mukazocherechedza makuenda kumashuro vanhu ivo vari kufa vari marombe.
Constable Pride Govo vanoshanda paRoadsville Police Station vari kuVictim Friendly Unit vanoti dzimwe tsika dzechinyakare dzakanangana nevanasikana hadzichafambirane nemutemo.
Mwana kana ari mudiki jera rokuita nhumbuka ririko rokuti mwana mufanangane manje kana mwana ane 13 years kuchipatira chaiko anonokusha semwana haziivi.
Munyori wedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association Zinata Sekuru Prince Mutandi Sibanda vanoti sangano ravo haribvumidze nengo dzaro kudeura ropa remunhu. Sekuru Sibanda vanoti kana kuchine nganga dziri kuti dzinoda kusanganisa mishonga nenhengo dzemunhu, veruzhinji vanofanirwa kumhangara kumapurisa nechimbi chimbi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu dzinoti nhamo yekusaenda kumabasa yaunzwa necovid-19 yave kupa kuti vamwe vade kuromba. Mapurisa ane nyaya dzakawanda dzaari kuferefeta zvikuru dzekupondwa kwevana paine fungidziro yekuti vanhu vanenge vachida kuromba. Ongororo yakaitwa nebazi reutano yakaratidza kuti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushaya mari inodiwa nana chiremba kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 kuHaka Game Park kumasasa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Vamwe vatambi vechikwata chemaWarriors vari kutanga kusvika muGhana nhasi kugadziriro yemutambo wavo we-2022 World Cup nemaBlack Stars uyo uri kuno mugovera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Maneja wemaWarriors vaWellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti Captain wechikwata ichi Knowledge Musona nevamwe vari kusvika muGhana nhasi.
Mukomana achatanga kusvika kuGhana ndi Knowledge Musona achasvika nhasi. Vazhinji vachasvika mangwana. Vari kubva kuZimbabwe technical team na Raman Kutsanzira. Masha Munetsu uyo akabva kuFrance akasvika paweekend muZimbabwe tichasimuka naye. Na Kelvin Matsongwe ndo vachananga kuGhana mangwana nechipiri, tichisvika musi iwoyo nechipiri zvakare.
Mutambi achapedzera kupinda mukamba ndetine Jadebe anotambira Houston Dynamo kuAmerica, uyo achabatana nevamwe nechina. Aimbove murairidzi wemayoung Warriors Lloyd Gove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha.
Unhu hwavo ndewekuti kana ari pamusha dzimwenguva vanotatarira, saka vanokwanisa kushamiswa neZimbabwe nekuti havanyatoiziya. Ndinovimba kuti tinokwanisa kukunda.
Mubati wepajeje wemaWarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira.
Vari kugara vachingotaura nesu and varikuti motivation every day, varikutaura nesu pamafoni zvese chichi, and tiri kuona even nekusapota kwavari kuita pamasocial medias zvinotipa confidence kuti tipushe tiwafadze.
Ghana seZimbabwe yakadzinga murairidzi wayo Charles Akuno ndokudoma Mlovan Rajevic wekuSerbia. Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace na Mohamed Kudus weAyax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo miviri. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mana, ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Chikwata chimwe chete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa mukurwisana nedenda reCovid-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ni 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Bato rezanu PF kumanikaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika. Donje rakawanda rotsva nemoto kuchipinge. Ghana yodaidza vatambi vayo vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.